Ya, ichokwadi chikuru kupisa asi ndingade kuti haisi heat wave nokuti matsananguriro eheat wave ndeyekuti kunofanirwa kupfuura mazuva anokwana matatu kana mashanu matemperatures akakwira chaizvo asi apa tikungoona kuti matemperature yedu akakwira nokuti hakusi kunaya asi hatingati iheat wave sekutaura kwandiri kuita kune dzimwe nzvimbo zvakare dzinenge dzatinayei nhasi kunyanya nzvimbo dzakafanana Mashonaland West nemuHarare munenge matinaye apo neapo asi mvura yacho haina kuwanda.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasazowanikwe vachibata zvirwere zvinouya nekupisa kunenge kuchiita kunze?
Ose ndingade kutaura sebazi revamiriro ekunze tingade kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu vanwe mvura kunyanya nemvura zvo inenge yakati nakei inonzi pachirungu inoita kuti munhu uite hydrated. Nokutiwo kana zvikwanisika muve vanhu vange vachiteka nguwani dzevhu yakati kurei dzevhu kana kushandisa maamburela nezvimwe zvinhu zvinogona kubatsira izvozvo asi chatinoziva ndechekuti bhongo kupisa kuchangoramba kuripo nokuti mvura hatiumbotarisira kuti change chinayo.
Pane dzimwe nzvimbo here tinoona kwakadai savana Bite Bridge nekumwe kwamungatimi pari zvino kune iyo iri kunzi heat wave?
Sekutaura kwandaita isusu vemamiriro ekunze hatisi kuona kuti iheat wave tiri kubhuma zvedu kuti matemperature edu anenge akati kwirei asi hatisi kuona sekuti iheat wave tinoziva kuti kunguva dzino matemperature edu yaya ari kutonge achibva kuma30 kusvika kuma35 zvichiburikidzwa nedzimwe nzvimbo dzinenge dzakatibererei asi zvatingade kuti hatina humbowo hwekuti tingati iheat wave.
Vanhu vangatarisire chii kumazuva ari kutevera aya?
Tikutarisa kuti kungangonaya mvura nzvimbo dzakafanana sekutaura kwandaita kwemasvingo nekumwe nzvimbo dzikumashonaland west nhasi kudai kune dzimwe dzatonaya kuburikidza mangwana tikuona kuti kungange kusinaya apo neapo asi chandingade kukurudza ndechekuti mvura yachona iyi inogona kunge ine simba rakanyanyisa zvireva kuti kunenge kune mhepo nemabhananana asi zvichienda kumusoesvondo mvura iyi inogona kunge yaashoma saka tingoonawo kuti mazuva mairi aya ndomvura kachange isati naye asi haina kunyanya kuwanda ndingade kuti ndiyambire ipo kuti mvura ehe haina kunaya asi inogona kunge ine ukasha.